Very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on June 10th, 2019. And this is Live Talk. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about the economic crisis currently afflicting the country.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voandebele.com.
Once again, thanks for joining us tonight. We are talking about the worsening economic situation that continues unabated.
Last week, President Emmerson Mnangagwa announced that the country will have its own currency before the end of the year.
This announcement sent the value of the official currency, the RTGS dollar, tumbling against the United States dollar.
This also caused the prices of some basic consumer goods to spike, with workers demanding that they should be paid in U.S. dollars and not in the weakening RTGS dollar.
There are also reports that social media is fueling the price hikes as people adjust their prices after hearing price hikes on social media.
Join the show right now and tell us what you think about the economic situation and how you are coping. Please note that we are live streaming this show right now on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
Let's talk. If you wish to join the show right now, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back. The number again, 001-202-619-2077, and you can also get us on our WhatsApp number, and the number is 001-202-465-0318.
Ongovadiwa wateriri ni watariri nasi tirukurukura ninyaye mamiri rakaita zvino munyadzo zvehupfumi munyika. Tinonzwa vakawanda vari kuchema kuti mitengo yezvinhu zvizhinji zvinonyanyodiwa nemunhu zuva nezuva iri kuita chamuramba mhuru kutiza kwacho zuva nezuva. Unomuka mutengo wechinhu wachinja, asi mihoro iri kuramba iri pairi, zvichiita kuti vakawanda vange vachichema kuti vachitambiriswa mari nemari yekuamerica yeus dollar, nekuti vari kuti us dollar rinenge riri kuti parinenge rakaroverwa rinombotora nguva risati ratsukunyuka zvichienzaniswa neRTGS. Nekuedzawo kuti vange vachiruma nzeve vana vezimbabwe, mutungamiri wenyika Svondo Rapera vaya Emmerson Mnangagwa vakazivisa kuti dzimwe nguva zvinhu izvi kuti zvigadzikane panenge pachida mari yemunyika yavakati ingangonge yavepo panopera gore rino. Zvichiriwawo kuti nyika inenge yakwanisa kubva muRTGS nemubhondo umo inenge yaane mari, kana kuti kunogona ngoya zvakare rimwewo zita remari inenge ishandiswa munyika, asi vari kuedza kuti inge iri nzira yekusunga kutiza kuri kuita mitengo yezvinhu nekuderera kuri kuita mari yemunyika. Asi vakawanda vanoti izvozvo zvakabva zvaita kuti mitengo yezvinhu itange zvakare kuita chamuramba mhuru. Vamwe vari kuvengawo kana kupomera mhosva madande mutande social media. Hanzi vezvitoro vanogona kuti vakaonawo pasocial media, nokuti vazhinji vanopinda muchitoro vopinda mukandemiri stores obva aona mutengo wemafuta 2 liters iri kuita $3 obva angotorawo picture kuti ukuyakwira ya $3 vamwe vachiri kuita dollar. Saka vakazoona pasocial media, hanzi vamwe vanobva vangokwidzawo mitengo, ndo zvimwe zviri kuitika. Saka nhasi tinoda kuti tingokurukura tinzwe kuti zvakamira sei matunhu amuri, muri kurarama sei. Asiwo pane some positive, Chris, tinonzwawo vamwe vari kuti mafuta ekufambisa edzimotokari anenge akuwanikawo pano nepapo achiri kuti netsei, asi haachanetsa sezvaa zvichimboita kuita mbiri yekushupa. Saka vamwe vari kuti azvinhu zvinenge zviri kuimprovawo kudivi iroro.
Ye Jonga, vacho njalo vanye, kodwa vanye vati hayi ngenxa yokudhula kwangontengo yamafuta iko abasenelisa abantu ukuthi bagcwalise imota zabo, yiko ke sekutholakala amafutha kalula. Yebo kambe Mahlabezulu, siyadibana njalo kuhlelo lwethu lwe Live Talk lamhlanje ke sikhuluma ngodaba loku kukudeka kumnotho welizwe lapho esibona khona ukubana abantu abanenge sebe sithi impilo isiwomile ye bakhona abalutshwana bathi hayi impilo ilokhu ibahambela kahle siyazi ukuthi ngabalutshwana kakhulu laba uZulu mathupha hayi uthwele nzima izisebenzi zithi asibhadalweni ngedola lemelika ngoba imali le yama RTGS ayilandengwa ayila value ngesilungu okwenza ukubana abantu baphile kanzima kakhulukazi yilo ke udaba olusegudwini lamhlanje asihlinzeni jonga
ngizozo Christian Transgotavana va comfort muchekeza vari parunhare ndeve sangano re Consumer Council of Zimbabwe rinomirirawo isu vatengi vanonga vachisangana nemitengo yatiri kuchema kuti yakwira iva achingamidze Chris
Yebo mnumzana mchekeza we will first of all have our conversation maybe in English and then I know you are fluent both Ndebele and Shona. Welcome to the show.
Fine, Chris, how are you?
Fine, sir. My first question is on the current situation. We understand that some of the price hikes have been fueled by social media. Can you respond to that?
Yes, that's very correct. Some of the price hikes have been caused by social media. We have such examples. Last week, but one, there was a situation where social media started speculating that the price of fuel, petrol and diesel has gone up to $8. Some service station attempted even to change the prices and sell at that price. So many a time social media speculate and they influence, they inflate the prices.
Mm-hmm. But how credible is that? Because we understand from some sources that the price hikes were actually from the government itself.
Not from the government itself. The government does not control prices. We don't have the Price Control Act. So there are no prices which are being announced by government. The only time where government announced the price, like the price of fuel, it's a controlled product. Government announces the maximum price of fuel, but you'll notice that it's one of the few items where government has a hand in terms of price controls. But all other products is the law of demand. Then last week also, the Grain Millers Association, they also announced the price increase for their products, mealy, rice, salt. But it's not more from the government, but from the producers.
Mm-hmm. But considering the way prices are rising on a daily basis, how are consumers coping?
It's really a challenge for consumers. Consumers are not coping at all. Prices have been going up, especially in RTGS, whereas in the United States dollar, they have been remained stable. So consumers, they are getting their salaries. Almost 90%, if not 99% of the workers are getting their salaries in RTGS. And that's the current, which is greatly affected by the price increases. Consumers are finding it difficult to make ends meet.
So in these circumstances, what advice would you give to consumers?
Yes, the advice we can give to consumers, really, it's difficult these days. We have to find something for the consumers. But advice on its own, when becomes more for theoretically, when on the ground things are different. I think the government has to intervene. It's more to do with government rather than consumers. where the government has to intervene and also put a stop to these prices, daily price increases.
Yes, but how does the government put a stop? That will be tantamount to price regulations or price control.
Not the price control, say, but there are certain issues where we also need a round table between the producers, the labor, the government. That type of that negotiation, it should be taken serious, and all parties who are into it should be honest with themselves and they be frank with one another.
Thank you so much. Ramchekeza ramba nyimuri parunare timbotora muterere wedu kutanga tina vama vudza parunare makadi baba. Muri kufona muri kupi?
Ndiri ku Francis Town mbotsana.
Botswana, aiwa tinotenda kuti maita ndimi muterere wedu kutanga pachirongwa tipewo pfungwa dzenyu pamusoro penyaya tirikurukura.
Ndinotenda. Varume ngatirege kunzenga nechikumwe. Because tika nzenga nechigume ka hakuna kwatiri kuenda. Because if there is a government should put the control of everything. Kana murume ari kutaura ari kuti yonzi government haifaniri kucontrola maprices, basa raenderei kuvanhu vano. Because vanhu votambura iyo hurumende iripo. Tibatsire. Petro yakaanaunzwa na president kuti yakwira instead of minister of transport. At the end moti nima hakuna price control. Andizvo, I don't understand it. Zvinoreva izvozvo.
Regai tipe mukana vamuchekeza vakupindure. Vamuchekeza atafunga manzwa mubvunzo wapuwa nava mavhudza. Hanzi ngatiregei kuhwanda nechigunwe panyaya iyi. Let's not hide behind the fingers. Panofanira kunge paine maprice control.
Ichokwadi. Maprice control pane panofanira kuvapo. Zimbabwe ndofunga toziva situation kwatakabva. You remember around 2005, 2006, 2007 pakamboiswa maprice controls. Experience ya takayoba nayo ndio kuti mashelf osa kasarari empty. Pakasara product isingawanikwizwa chose. Currently munhu akapinda masupermarket edu muno muZimbabwe pose yakafanana masupermarket ari kuBotswana kuri kufona mufoni ari muterere ari in terms of stock irimo. Saka price control ina ma effects ayo. Chatiri kukurudzira nechokutizvo pasati pasvika padano rokuti zvinhu pachinzi pachiswa price control. Vanogadzira zvinhu nehurumende navashandi navanotenga vagare pasi vavonisane vose kuti tose takadai, we need each other equally. Unotengesa unoda vanotenga.
Munawe here vanhu vanogadzira zvinhu zvacho hamuna. Muri kutaura from other side. Cooking where you get money per two liter. You get money. Mas.
Cooking where you get
21 pula. Muri kutengesa mari.
Kuno tue tengesa $23.
$23, muka itinge $23.
RTGS.
RTGS, sorry.
Alright, it says RTGS, muka itinge when it's a mapura, imari. You see, Wakuru, let me be honest with you. Kana til kutitataza kuita sinoga. Government in Zimbabwe hatisi kumbo, hatina tambu ziko. Atimburira nedambudziko kana one time. Dambudziko redu muZimbabwe iwani. Rekuti isusuka hatisiri transparent. That's one. Mari ikabva kumamines iri kupinda muhumwe mamuseyamwe. Right? Mari ikabva kuzinara iri kupinda mumaoko amuseyamwe. You understand that? Saka vanhu havana izvo vari kuwana zvachose. Munga tambura mukaitini mukaisa Maria kadini na din. As long as you don't fix there, there is no way we goes.
Ah, maita wa mafuza rakaichi tuare mwe mtereri. Thank you so much.
Shakana kazi.
Maita basa. Tinani mtereri parunare?
Muna Brother Robert Zindoga.
Brother Robert Zindoga, muri kupi?
Muri kufona ndiri ku South Africa. Ndika ya kutizira.
Muri ku South Africa.
Ndiko.
Ndizo zwa tipeo pfungwa dzenyu.
Right, so ndakutanga nekutini ndinofara nekuwarakana wekuenda pamhepo Goma Dzonga.
Thank you so much
for the third time. Right, ini maonero amita zvinhu zvekuti wakuru vari kutungamira kumberi uku awa havakundikana. Vakundikana pakuti ipo hatigoni kuramba tichingopurinda ari zvisina zvisina of any value. Zimari zvekuti zvikakurisa nhasi yombonzi vari yachakamira yakadai nguva diki diki hatichina vhari zvakuchingwa kwakuya timwe takamboita nanzi mabhera noti tikaenda kumabhodhi tikaenda kuchi izvozvo tiri pamaharatgs zvese izvozvo kutunga kwembudzi hazvina zvazvinotipa kuhanda seri kwechigumwe zvataurwa nevakuru avo. Nyaya inodikanwa ndeyekuti tinoda inonzi foreign direct investment, tinoda kuti industry yaushe mapurazi ndopere pakuta zvisimo kupakuita zvaitinga ari kuita nokuti ikonomi isire zvakanaka. Kana ikonomi yamira zvakanaka taane chekudya makambani zvaakurana then tokwanisa kuchidzarirwa nezvaane mari yedu. Mari haigonongomira iri mari pasina zvinhu izvozvo.
Ya ipapo ichokwadi asi chamunofunga vemimi kuti chirikuitwa kuti vakuru havakundikane chino kuti tinonzwa vamwe vachitaura kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe ndo zviri kuita kuti matambudziko aya arambe aripo.
Hongu papa zvirango zvinodaro zviripo hazvo asi nyaya hombe hombe iripo inyaya yehuori ndoimwe nyaya iripo yehuori urimo imwe mune vari kutungamira ivavava as ne zvi tell me the truth. Kubva pakaitwa that zeki yano Zimbabwe ari kuda teni yana akaprotekitwa yaunoziya.
Aiwa kumataredzi mosanyaya dzinombogara. No ndachiti kumataredzi mosvanyaya dzinombogona kunonoka hadzi pamwe dziri kubikwa kumatare.
Pamwe dziri kukurungwa kurungwa.
Dzine dzichiri kumatare.
Pakaporonyiswa kunzi within 100 days dzinotagadzirisa zvunhu zvii zvakagadzirwa.
Ya ipapo ndopatei takusidai tatawana mukana wekuti vapindewo muchirongwa tichinzwa asi tiri kuedza tine vatiri kutarisira vari muhurumende tikakwanisa kuvabata nevari mubato rezanup f kuti vatibatsire kunge tichipindura mibvunzo yakadaro.
Vanhuivavava handitori kuti ndichatsinhira mashoko akambotaurwa neumwe mutereri sometime atinge last week ndechekuti vanhu vezanup f ivava vanototirwadzisa mwoyo because vanoita kunge vatiri kuona zviri kuitika. Mapofu ari kutungamirwawo nebofu saka havana zvakanaka zvavanoitira nyika. It's better for them to keep quiet kana vasina masolution then mwari asaita kuda kwake.
Ndizvozvo. Aiwa tinotenda zvikuru Brother Robert Zindoga, thank you so much.
Okay, thank you so much. I'll be calling you quite oftenly.
Aiwa ticharamba tichikubatawo namba dzenyu taanadzo. Thank you, Chris. That's a brother Robert Zindoga is calling from South Africa. He says the leaders have failed. We cannot continue printing new currencies. And I think he's talking of what President Mnangagwa announced last week. And he says from bearer checks to bond notes to RTGS, and now we are planning to have another currency. And he also said that there's need to produce for the economy to run. Without producing, the country will not go anywhere. And also corruption.
You forgot the agro checks, remember?
Oh, agro yeah, checks. The also checks. Yes.
Yes, we have another listener. Hello?
Hello, Magadi.
I want to open you here now.
I'm going to
Kumondoro. Kumondoro, Pambaira.
Kumondoro diri kwa Mamina, Kumondoro mgezi kwa Bumbia.
Mamina, aiwa, inga murugumusha kwa angu chaiko. Aiwa Zimbabwe yese ndeya nguzve. Ini ndinobva kwa Murewa uko. Taura henyu baba.
Ya ndinoda kuti taurai pamusoro pe kuna miro akaita zvinhu kuno uko. Ha tiri kutambura vakomana. Ndisingazivi kuti hurumende dai yanga ichikwanisa dai yanga vabvisawo mabhondi aya. Tashandisa US because ganitarisa kuno uku US iri kutenderera zvisingaiti zvekuti maprize ehedzi dzisei dhora akati chei zvakanaka kwazvo zvekuti dai yanga vabvisa bhondi ka zvasara neUS kuitendora sezvo zvinhu zvaifamba. Ndo maonero andozviita.
Asi va Joe pane time yakamboti shandiswei zvakanyanya iyo mari yekuAmerica US dollar. Vakawanda vaiti yakabva yarasiswa value yayo zvekuti yakanga isisiri isisina uremu hwainofanira kunge inawo wedhora rokuAmerica. Yakungoita mutengo vanhu vakungochaja mitengo yeda kungoenderana nezvinenge zvichangoitwa bondi kana RTGS. Amuone here kuti idambudziko iro rokuita imwe nyaya yekuti vakawanda vanenge vasingazoiwana US dollar iyo.
Asi hazvina kunyanya kurasa upfumi hwedu isu varombo. Isu varombo tinonyanya kurasikirwa neupfumi kana kuti tiri kushandisa mari yakaita seUS nebhondi. Ndoona sekuti vapfumi ndo vari kunyanya kutora United States dollar vachiishandisa ivo pachavo. Varombo vachikandwa mari isina uremu zvokuti varombo vari kunyanya kuita varombo zvakanyanya.
Yeah, pane dambudziko.
Kapataishanisa hedi dzidzi dhora taiona kuti vanhu vese vaigona kunge vachisimukira zvinenge zviri nani. Ukawanawo US dhora yako asi tinorima magadheni kudai. Ukaunganidza hedi dzidzi dhora yako unogona kunge uchengewo chinhu chako chinooneka. Pane pariye zvinoso ukange varima muriyo chaivo. Munhu ari kusarudza kunge aitora US dhora iya oichinja ozokuijira iwe bhondi. Chikupa bhondi anenge achida kutenga muriwo wedhora chaiwo basi nemamiri akaita zvirwa yoenda kushopu dhorari racharivi kutenga.
Iye zvinoizvi kwamuri ikoko tombopa semuenzaniso we2 liters yemafuta iri kuitawo mari.
Kana ukaiwanawo painenge yakajika inogona kuwana ichinzi $22.
$22.
$22 ndo mamiri asakaita.
Ko kana uchitenga neUS dollar?
Kana tenga ne US dollar iri kuita $2.20.
$2.20.
Kg yeshugar inowanikwa nedhola.
Dhola ne kana uchitenga ne ko kana uchitenga na RTGS?
RTGS $12.
$12. Ah, pakaoma aiwa. Maita basa vazi ndo vazhou tinotenda zvikuru.
Taivo muchitifonera pazhinji chenge taivo nhamba dzedu mupota muchibata.
Ndizvozvo maita basa baba.
Tinotenda.
Yes, that's our caller, Mr. Joe from Mondoro, Mamina to be precise. He says the people are struggling, especially in his area, and he is calling for the government to get rid of the bond notes and adopt the US dollar. And I think that was tested and tried, and people were also calling for the introduction of Zimbabwe's own currency or the adoption of South African rand. So, tichingonzwa zvakamira sei, ndofunga parunare Krista vana va Joseph Chuma vanove nhengo yeZanu PF vari kuvulawayo vachingamidza izvo.
Yebo, mnumzana Chuma. Ndiye kunjani?
Niyaphila ngiyalanda.
Hayi, siyaphila, siyakwamukela kuhlela.
Siyabonga.
Ye mnumzana Chuma, ungasitshela ukuthi ubona njani okwenzakalayo lapha elizweni, intengo yempahla iyakhwela, ukunye kuyasilela, kungakuhamba njani, ungathini wena ngamafitshane?
So, ngamafitshane engakutsho ukuthi it's very unfortunate ukuthi phakathi kwethu silabanye osomabhizinisi abafuna ukunotha overnight bekhweza intengo ngendlela ezingayisizo ezingaqondakaliyo. Kumzekeliso lo wathi khulu ngobaba lo osanda kuphuma kodwa ishumira ujenga ngedola kodwa sokuyi RTGS selobo tho even singa okay, let's use the current rates that are there, even the black market rates is about 1:8. So what would be your justification of to find you and I would be better with $12-$15 kona ngale ngabe uthe kumbetha idola ngabe $8 ngabe ngabe sithi hayi ukuthi mina sidlala within that currency exchange rate but uthole umuntu sokuma extremes kona le it simply shows that someone is just trying to profit here and take advantage of the situation ekhona uthi navuke esengongonono esigcwalisa imali esikhwameni sakhe which is very unfortunate.
Ya kodwa bakhona bathi bona hayi okwenzakalayo ukwehluleka nje kukahulumende uthini wena
uhulumende gala factory uhulumende gala stolo uhulumende ukhona to just facilitate ama guiding principles of business kodwa into zikhambe nxa umuntu kalo njengoba bengitsho ezathatha iprize yethukela ID dollar yesabe sithatha ID $15 ngebond load uhulumeni ungena ngathi kwabana abantu kujengisele kona ngikudlangudlwangu kwabantu okumele ngabe bayenza kuthiwa yi-business ethics etshengisa ukuthi yona sine-corporate governance within ourselves kodwa at the end of the day sofuna ukubhenya uhulumende uhulumende ukhona to facilitate and make sure uyakhona kwakwenzileyo uzamile ukudinga imali ukufaka kuma-interbank rate lawa odina abantu ba-access imali at a cheaper value yikho umnikezo uhulumende ngani so ngena ama-business people and the economical giant yiwuthi asilikhangela okungali
hayi kuyezwakala ungabamba ucingo jongathi we still have Mr. Mchekeza I guess
yeah vamchekeza varipo timbonzwawo vamchekeza kuti vanoti nemaso kwanga achitaurwa nevateereri pamwe nezvataurwawo navachuma vamuchekeza
masho kwanga achitaurwa navateereri kana mukama analyze zvakanaka vateereri vari kuda kuti US idzoke but painodzoka US ine element yokuabuswa nebusiness community kana mukabata zvakanaka muteereri wataura neprice yesugar yanga isiti kwavo kumamina riikita $1 US but tisati tava neRTG the same sugar was going for almost $99 US iko sozoti sazoidzikisa chii kana kuti payaitwa $99 vaiti overcharge mukatarisa price yechingwa iko zvino currently chiita $3.50 but pachaitengeswa neUS chaitwa $1 US same $1 US kuchingwa rinonoretwa rate $3.50 same $1 US kushuga randi ririnda pa $12 saka mapanitanda kuti zvo business community haisiriwo kuita zviri fair nehonest kumaconsumers avo kana $1 US kushuga ichiita $12 $1 US kuchingwa ita $3.50 vanhu vanongoda kutsvaka kuti saka value chaiyo US yakanangana neRTGS ndeipi then chepiri pataura zvakare nenyaya yokuti nyaya yokupindwa kwemari isuvo toti mari pachayo haiprindwi mari inofanira kushandirwa ivuye ivepo industry inofanira kuva functional kana industry ikava functional mari inogona kuvapo but ne industry kuti inyaya yekuchema yakatarisana nehurumende hurumende inofanira kupa playing field yakanaka kuti industry develop but mukatarisa makore apfuura kubva pana 2009 kusvika pakati pa 2016 hapana wai apply for foreign currency nokuti mari yanga ichishanda yanga ichitwa foreign currency industry mvunzo atinayo kwavari ndokuti panguva US yanga iriyo mari yoga yomuno pasinga apply mari yokuti toda forex yokutenga zvakati chinobatika chakaitwa neindustry towards production chavakaita kurecapitalize equipment yavo kunze kwokunotenga mota kujapani chii chakaitwa nguva yonje munguva yakarasiwa neindustry kuti dai mazuva panga asinga apply foreign currency yakazara ichingowanikwa pose pose iriyo yoga mari yatatinayo dai industry yakabatisisa yakaziva kuti mari ichapfuura iyi vakaconverta mari into capital vogadzirisa machinery yavo vogadzirisa maworkshop avo dai iko zvino tichitaura neproduction yakakura but hazvina kuitwa iko zvino vava kuchema kuhurumende kuti toda foreign currency kuti tenge zvakati zvavaifanira kuita foreign currency isinga applywi but iriyo yanga iri mari yenyika
ndizvozvo aiwa tinotenda vamuchekedza rambai muri parunhare titore muteereri allo
makadini kwamajonga
ndakasimba ndiyanavo
ndivamakoni pasouth africa
vamakoni south africa aiwa ndizvo inyati mhenyu herei
inyati mhenyu mukoma
aiwa tinotenda kuti matitsika muchirongwa
ako maraka tinogara ndiinemi ndikarege hangu kufona asi tinotandira nemi zuva nezuva
aiwa tinotenda rambai muchititsigira
aiwa ichokwadi
tinzwo pfungwa dzenyu
tine tinonzwa mwoyo kurwadziwa zvikuru nekuti hakuna anoda kugara kana tiri kuno tinenge tichitotaura kuti tiri kusango nekuti hakuziko kumva saka kana tichiona hurumende ichiita zvainenge ichiita sezvizvizvi kuti vamunangagwa vaakutaura kuti nyika inenge yaane mari yayo gore risati rapera vasina kana 31 yekuti tinyatsoona kuti vane direction yavari kuinda hatizivi kuti vanenge vachinyatsofungei kana kuti vari kunyatso vari kuona here kana kuti ithink vane problem I think there is a problem somewhere navo
asi vamakoni vamakoni kumba baba vakangokutaurirai vana kuti ha manheru ndofunga mungangodya nenyama yehuku munorambirei kuvateerera nokuti havasiro vanonyanyobika here
situation yepamba inotaura mukoma jonga kuti zveshuwa nyama yehuku tingangodye nayo apa ndokunge dziripo huku
aiwaaikaoe
uchiziva kuti baba vanekabata kavamboisa
vanogona kuuya nebroila vanogona kuuya nebroila kwavaswera uku
kana kwavaswera unenge wazoona kuti pane zvavaita sei but kana takatarisa situation yatinayo ndekutoti zviwo vakaikwidza kuinda ku$4 zvokuti hakuna nyika inotengesa fuel ne$4 hakusa hakutombotina nyika inotengesa fuel hakuna nyika ine expensive fuel sezimbabwe hatizivi kuti ivo dei vanga vari munhu akati ngwarei hatiti vaibvuma kuti ndakadyiwa maelection popinda vamwe voinjoya kugara munyika yakanaka inenge ichitongwa nevamwewo zvinhu zvichifambira munhu wese pavakatura nyika iyi pavakaita maelection vakatura nyika iyi yaive neUS dollar ndobva vakatadza kurimaintaina US dollar hakuzi kuti US dollar rakatadza kutomaintainwa kuramba ririmo musystem yenyika
yes chingotiigava vamakoni titoremwe muteereri pane mwe muteereri akabata
alright saka tinongoti dei vagonavo vangorizaina vasimudza maoko nyika yoindirira mberi zvakanaka munhu wese anoinjoya
ndizvozvo aiwa tichanzwawo kune vamwe vateereri kuti pfungwa yenyu vanoitambira sei tinotenda zvikuru vamakoni
tatenda baba
thank you so much tine vamwe muteereri vakabata vari parunhare vamanhanda makadi vamanhanda hallo vamanhanda hallo
hallo muri kundinzwa
takukunzwai tatisingakunzwei makadii
tiripo kana makadiiwo ndikati nhasi ndichangu tarisa rurume rumwe chete
taurakusiirawo
vamwe mukana wokuti vagozotaurawo vajonga ichokwadi kuti ikonomi yedu kunyika kwedu haina kumira zvakanaka for years and years asi vanga vachiteererawo mafambiro anga achiita nyika kubvawo pazvatanga kushata vanonyatsonzwisisa kuti chasvitsa pakadero kuti zvisvike pakadaro chii however solution yangu iri nemaonero angu ndangani chifunga hangu kuti kudade hurumende yabata zvino zvitatu zvavanga kukonzetesa kuti ngatimbomutsai maindustry vabatsire vekumaindustry ndanzwa hangu avo gesi venyu yamina ayo vachiti ah vane maindustry vakatamba nemari vachinotengerana motika zvavaifanirwa kunge vachishandisa mari iyo ichokwadi kuti zvinhu zvakadaro zvakakwanisika kuitika kuti vanhu vakashandisa mari nenzira isina chimiro chakanaka however zvanga dziri mari dzavo dzekumaprivate industry kwavo kwavari saka inaivona kuda pamwe kuda hurumende dei yavuda neplani yekuti vangotsvaga 3 major things zvavanokwanisa kubatsira this morning vajonga kambeni remufungeni ndanzwa news dzamangwanani I was so inspired neprogram iri kutorwa namaugandans vari kumhiri kwamuri ikoko vaburisa mashoko okuti aiwo isa hatingatauri nyaya dzepolitics kumusha tikakanga tikatanga kuvhiringana nevemaopposition neveruling tichinetsana kudai nyika yedu inodonha pasi tinofanira kutobudirira kuti tichisapota nyika yedu tichikurudzira tourism ndopandanzwa vatendaibiti vachiti muzvinafundo unonzi nurozi apo vari komenga vari kuovhasiri ndo rimwe dufu imi makambofunja mukasvika papiko chaipo hatifaniri kudaro munyika nyika ndiyoda tinaimwe Zimbabwe yechipiri ngatibatsiranei kuti nyika iwane kubuda kwakanaka irregardless of being opposition or ruling
30 seconds vamanandaei
nyika tine mweyo unoda kuvaka nyika
30 seconds
kuti ngatini ngavatarise only 3 major things maybe kumaini nekumafactory industries nefuel ngaive munyika ikwanise kuwanikwa so that the business
Thank you so much. Thank you, Mananda Maita Basa. That's our regular caller, Mr. Mananda, calling from South Africa. He says it's true that the economy is not well and has not been well for years. But those in the know are aware of the reasons why. He didn't mention the reasons. But he says that at least the government should try to revive the industries, the mining, and also the fuel. He says fuel should be available in the country. Mm-hmm. And he talks of Ugandans in the diaspora whom he says shunning politics so that they make sure that their country's economy grows, because he says they are saying that their politics will affect their economy, especially tourism. That's Mr. Mananda from South Africa.
Mm-hmm.
Yes, there's another caller.
Hello.
Vamakoni tambotaura nao. Vamakoni vachiri parunhare here. Ndofunga vaenda because yes tataura nao ndofunga Chris tinogona kudzokera kune vadare vedu.
Yes Sajonga. Asiye kumnumzana Chuma. Mnumzana Chuma bayakhuluma lapha balaleli. Yes siyasizwela banye besithumela imlayezelo besithi ayisuswe ibond note kufakwe kumbe iRand. Wena ukubona njani khona?
Well iRand aso malito. Impo nodi la futa so male ekweleyo ngoba ngathi the past that his excellency is taking towards ukufaka I currency yethu is going to be the correct path. That path though should be seconded and sort of ratified by the resuscitation of industry so that we begin to produce and export. And when you do that, then it means that we grow our nose. And so the reason is that so we can balance the currency to enter against the major currencies or the dollar and land. So I think the negotiation will run and be suicidal over Iran, South Africa, and the economy is its own dimensions and I'm alone then. Abamatrix zangona so nxa ingakholapha ngale thina sizayizindalisa wesingathikholapha so I think a permanent solution is to have our own currency backed of course by production. Ujonga unfortunately akata ndaranga itara a lot of sense kuti what can I do for my country more than what the government can do for me, and that's what the Ugandans embarked on.
Yes.
And I think that is what we need to encourage as a people, to say wherever you are, what are you doing for the country? Instead of just wanting to play politics all the time. Because like I've always said, you must disengage from the political gear and engage on the economic and developmental gear. And that kind of gear does not matter with the MDC or ZANU-PF or what other party. What matters is that you are Zimbabwe and you want to preserve the legacy of your country, which is Zimbabwe. And once we work with that kind of spirit, all of us together, then we begin to move. Not to have a whole person, honorable for that matter, a lawyer and learned, going overseas there in London and demonize your own country and really make your country look like a shithole. And then you ask yourself, when, how do you then expect other people to respect you if you can't respect yourself?
Nasi ndoda kudimura nyaya nekuti vanozvibonetsa ane vateereri. Saka vabva vangotaura kuti kushandisa rurimi rumwe chete nhasi.
Unfortunately, what I've realized about you guys is that kana muno kakotaura zvinhu zviri pro sort of a certain stance, muchada kuti munhu
wavabva vanga. Dai tichidaro vachuma dai tichidaro kutsvagai.
Kana munhu echishoropodza chete choropodza chete. That should not be the case, my brother.
No. Vachuma dai tichidaro dai tisingatokutsvagai dai vamanhanda tisingatovatsvaga dai muchiteera chirongwa chedu vamanhanda dzasai pavapinda muchirongwa vatotaura vega kuti nhasi handisi kugarisa nokuti vanogara vachinetsana nevateereri isi stitions munodaidzirei vamanhanda nokuti vateereri havadi kuwanzwa asi isisu stitions 7 iburiro revanhu vese vanobvumidzwa kupinda muno asi tine nguvawo hatingape munhu 30 minutes kana akanga asiri guest wedu sezvakaita imi saka tichikukatai futi kana pakapinda muteereri vamuchekeza chaiwa vari neutral tiri kuvadaidza vachitaurawo kana pakapinda muteereri tova timbobatai titore muteereri ndozvatinoita kupa vanhu vese mukana taura henyu vachuma
zvanzika mukwema wangu it's not an anonymity or a site. I was just saying your point kuti what we need to do to know that kuti tingoitawo positive about our country. This is our only country. Hapana imwe futi. Zimbabwe one. Saka let's try and be positive about it. Let's try and see with it. How can we best do this thing to it? This thing will not work on its own. It will work because we all want it to work.
It will work.
It is just how we go better than that one at a time. Talk about your very disease. Talk about your very disease. Talk about your very disease in Zimbabwe. Because that's the legacy that we're going to leave for our future generations. So if we approach it with that hostility of always wanting to engage in fights and stuff like that, we will never succeed.
Ndizvozvo, thank you so much. Vachuma, ramba henyu muri parunhare. Tiri kuedza kubata vamwewo kuti vange vachipinda muchirongwa tichinzwa pfungwa dzavo. Nhare ndo dziri kumboti tinetsei. Tomboona kuti vateereri vestudio 7 vanyora pafacebook page dzedu vari kuti chii. Ndotanga hangu nekutarisa pavhoi Shona. Hanzi nava Emmanuel Nyakonda, excuses after another. Then mukoma Jacob Saint Van Fish vari kuti rest in peace vimba yeJava tsvangirai. Ndofunga vari kubata maoko kushaya kwa amai vimba tsvangirai Java. Ndova vari kubata maoko. Then kuita mukoma Genius Big Mube and watching from Cape Town. Then Emmanuel Nyakonda angoseka zvake achibva anyora kuti hanzi chaura chinhu ichi. Darlington Nyamuswa hanzi mushamarari mune fevha. Vanhu vakashoropodza ZANU PF, you defend them. Munhu abvapo uyo ashoropodza biti. Imi mukaramba makanyarara muri kunzwa vachuma zviri kutaurwa pana. Mumwewo ari kuona maonero akasiyana nemi ari kufunga kuti ndiri kufevherawo vari kushoropodza vabiti. Ndo zvavari kutaurawo asi ndatotaura kuti hatigone kukurukura nenyaya yavabiti nekuti havasi pachirongwa. Then koita mukoma Darlington, mukoma Steve Cheeks hanzi vari kutonga ngavaite good economic policies for our country chete ndokuti vanopikisa anzi vashaye zvekutaura. Ndi mukoma Steve Chiksa, anzi vari kutonga ngavaite good economic policies for our country chete chete. Ndo kuti vanopikisa vashaye zvekutaura. Ndo zviri pa Shona Facebook page yedu zvokubva kune vateereri Chris.
Yebo Jonga, ye la sesindebeleni bakhona abalobileyo. Silo as Austin Ncube othi unzima bakithi usikhumbuzo umlalazi uthi uhulumende kavule amabhoda abantu bavunyelwe ukudlula lempahla bengahlukuluzwa ikakhulu ukudla. UPamela Khumalo uthi yena salibonani emsakazweni, hayi siyaphila Pamela. Usikhumbuzo umlalazi uthi khuluma isintu babachuma please. Hayi ibabalalele silabo abasithumele ama messages si lomlalelo omunye Jonga.
Tina mkoma Donald Mamboma, mkoma Mamboma 30 seconds zenyu kuti ga.
Alright mkoma Jonga maita basi. Na mkoma Gibbs, na mkoma
Chris Gande.
Ai no mkoma Gibbs alright.
Eh taure ri.
Vamananda vanondi ti nezeni chana. Ndiyo garantiwa wawachifona pa zirongwa zekuno kupa SFM radio muno South Africa vachinyaya ya kumbulina ni ya kudawani kwa nocha era marhori ya yari kutungi kwa kutebe ni anu ya muno ya asika na wano kuzobuda wa shita urapana kwa wanda senge vachipembe za huru mende ya kumusha dee kana ya huru mende ya kumusha wama ya kana akawa wama nanda wangade wa hiru kumusha uzibamu vachinka drive marhori vachizofona vachinyeta na wano muno kino kati wa vanete kasi mwana wese uzimbabu nisho watipe wachitika na wafika pa kudawa kuzota urapana pa wopu kita zengu waruku pembe za huru mende kumusha u hapana chaka naka chiri kone huru mende pusto lepa pani chaka naka chiri kumusha including yu wama nanda wachi
ndo ayo ndo maoni rabo
kata wana kata wana uza wachi wama nanda doka wana ziromi yu mkoma yu doka nanji wazwa everyday each everyday wana phone apa SFM radio wakikombele na wachimu zanyi aeta
akita
kana kuta urawita senge esu
chinosiyana no, mkoma no. Mambo madisho kutika zvinodependa kuti ku SA radio kwacho kwavanenge vachitaura topic yakaita sei saka isi vanhu tisingaiteera hatizivi kuti vanenge vachitaura nezvei tinongoteera zvavari kutaura pano nepfungwa dzavo tichivapa mukana wekuisa pfungwa dzavo handiri matonzwawo vamwe vari kuti ndiri kuvadimura vamanhanda imi maa kuti vamanhanda havafaniri kunge vachitotaura pano
aiwa ndo zvandoreva kuti kana sei vachidzori kana vava kutaura pastudio sezvino voita sekuti vari kupembedza hurumende yekuzimbabwe vachipona kunoko kusouth africa kwavanogara vane vachireiza macomplaints vanhu vemuno saka nyika yedu yanga yakanaka vangade vari kuzimbabwe vamanhanda kwete vachidzorerwa madhaki muno
ndizvozvo aiwa maita basa
zviri kuitika
maita basa mukoma mangoma
mamainini vanhu vari kuchera vana vamunangagwa na zvinaiji moti vari kuchera kumachrome kwete madhaki anongoya everyday kunoko
maita basa
zvikuru kana one jakativhiropa kunzvimbo iyo hakuna kumhondi kumusena kumvuma hakuna kana one.
Thank you so much. Tichapa mukana vamanhanda vagozodzoka zvakare vagopindurawo vachizvidefenda. Thank you so much mukoma Mamboma.
Maita basa mukoma.
Thank you Chris Manzwa kuna vamamboma ndafunga vombopinza vamuchekeza.
Yes Ajonga. Mnumzana muchekeza. Hello muchekeza.
Hello.
Ya mnumzana ungasitshela ukuthi wena uthini ngodaba lwemali lapho ukuthi kusungulwe imali entsha kumbe kulethwe eSouth Africa iRand ubona ungani kuyini okungaphathisa uZulu
into engaphathisa uZulu Chris ukuthi abantu beZimbabwe basebenze balethe imali yabo uyabona nxa sizalethe iRand lapha kuhle siyalifuna lapha but abantu labo babe lolwazi ukuthi iRand nxa libuya lapha iSouth Africa ayidonate iRand eZimbabwe ilizwe ngono lisebenzise whether ama minerals or anything ukuthi bathenge iRand leliyana libuye lizosebenza instead ukuthi siphile sithenga imali zamanye amazwe zibuya it can be done as a stop gap measure even in short term but kube le plan eyenzwayo ukuthi thina how are we resuscitating industry yethu sifuna kobulawayo lapha sibuyele lapha sethi kontutu ziyathunqa sibona industry isebenza ama factory asebenzi a generate imali nxa eza generate imali yelapha izaqina because iyaba seyisekelwa nge activity eyenzwayo
Hayi, siyabonga kakhulu ngombono wakho. Ungayalo lokhu bambile, siyaphenduka kuwe sithathe umlaleli. Hello moyo.
Yebo, linjani?
Siyaphila moyo, kunjani?
Hayi, mina ngiphilele kakhulu.
Ye, usithinta ungapi?
Mina ngiseSilobela.
Oh, eSilobela. Ya, ungasiphathisa kuhlelo lwethu lwamhlanje.
Ye, ngithukuthele kakhulu, inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu ngalabo abakhuluma besupport uhulumende ngento ezenzakalayo. Ngiyathanda ukukhuluma ngaloba kuthiwa mbani obesithi kwakona uhulumende kala amabhizinisi awenzayo ukuthi into zikhwele nje. Anti uhulumende ngiyosikhangelele kuye ukuthi kuze athiwe nguhulumende ukhangele ilizwe, ukhangele ukuthi ayehlisele iy'ndubo zelizwe ezibona ezikanana nozulu zibe ngcono ngenxa kahulumende. Uhulumende ngiyosikhangele ukuthi abone ukuthi lapha sokukhwelile sokuphambaniseka ayehlise. So nxa bena besehlule ukuthi bafake ama-press control yikho phela ukuthi yokongona. Kanti nxa besesaba abantu bona bathi ukuthi ozalungisa mbani bona bayibo bathi bayakhokhela besesaba. Ikwesaba, so umuntu esabayo vele sithi useyehlulekile. Ngoba umuntu ungamthaya ngesibhakeri awe, avuke umthaye awe, avuke ayesethi hayi mbambeni zisukume, kumbe mbambeni lami ndisele akwenzi. Ukuthaya usiwa uthi ukuthi useyehlulekile. Bayehluleka laba bantu, ukwehluleka ukwehlisa amapreze, bayehluleka, bayesaba. Sekela bachiye kungena abanye abantu abangakwanisi ukubana bayenza into zibe ngcono kuZulu. Bangabe bekho isitshelo kokuthi sibhani isikhathi, isikhathi sokubulala bethethe into zilungile kumgabe manje. Sebesitshela ukuthi isikhathi sibhani isikhathi sibaphe isikhathi sokubulala, bebelokhu besibulala thina. Sekukhuluma nanzi vision 2030, umuntu ole 40 years usayakwenzani, umntwana ongena ugrade 1 kasayifunda te 10 years ehlezi, umntwana emelele uvision 2030 nalo. Indawo besitshela into ezingalalelekiyo so laba bantu. Kabasuke kungena omunye umuntu. Ubukhosi ngamazolo buyachikachiyelwana lokhu, asikho komuntu, asikho kwezinza. Indawo esenza so, singabantu sibegazi, kathi siyazama ngazo usebenza uthini. Akuphuma imali ukuyibhondi kwabo lokhu yeyi imuli yapho suthi kanti kumbudla imali awuthengi lutho, kodwa uthi uvele emsebenzini ulisebe uhotile uyimali wangikhona kuhle kuphephuke wonke awuthengi lutho. Nxa kuthiwa impuphu uyi-10 kg $20 shuwa wena uhola $200 ungathenga uyi-20 kg khonoko kwempuphu ufuna into eziningi ezifuneka endlini. Ithukela $12, $15 2 kg. Ake ningitshele shu, hhayi abantu laba sebesidayi senzima thina, kabakhe basuke bahambi.
Hayi, kuyezwakala. Wathi siza ukuthi ubaba uChuma uthini? Ubaba Chuma uyamuzwa lapho.
Bona bochuma izobakanya bayasuta othuma bengabe sitshela ukuthi kwakona bayehlule ukukontrola izinto. Into ehlule ukuthi bakontrola izinto kwenye ngukhulumende kuyini? Umdabu wayekontrola izinto zazihamba kuhle, kathi sibona bangenile bathatha songani ngumuthi wamagundwane obulala khonapho. Babathengisa umuntu wamagundwane ahamba meze ukuthi umuntu wamagundwane obulala khonapho uthethe ilizwe lehle libulale khonapho. Indaba esenza so basitshela senzima mani laba bantu. Heyi
Chuma, nanti udaba.
Ngombani isifunza ngomoya? Ngombani isifunza yabantu?
Hayi, khulumani indaba Thuma, khulumani indaba sinyatho, khulumani indaba.
Yaba. Ungabungena ngokuthukuthela, ukuthukuthela unqedo sigcina ungasacabangi.
Ngilala umuntu baba Thuma, ngicela ukubona ngilala ngisebenzisa
abe control khona. Uyenza izinto zibe ngcono. I'll give you one example. Kumele sine control khona uMinister of Transport ngabe ebathule lokho athi uhulumende ngoba uya ole control yi department yakhe i under department yakhe uya ku control number 1. Number 2 uhamba sina manje ama silo shops esoshafayo le athis weba uhulumende uyafaka ama subsidy angithi e grain marketing board ngale sokubiswa ke ama products ama basic products ukuthi achiphe unfortunately ngenxa yelona lana ukuthi bona sokurethiwe idollar le-RTS dollar yikho sokwenzile kona intubulana ngoba ikubena ungakhangela nxa sisithi kona i-$20 RTS ungayiretha interbank rate yana engu-5 wadivida u-20 into 5
$4. What do I say? It comes to about $3 something like that. And so, what I guess they put my Ukulman, I should do it in the sales. What I'm playing in Dora, as in Ramaz, the Paradova, I'm a private owned enterprise, I'm a business as many would. I was in the supply. So, who meant the answer, but I'm going to go.
Kuzwakala siyathemba umlaleli usuthisekile yini ngempendulo kababa uThuma.
Hayi, into engihlupha kuwa bathuma nxa bebuya bekampeni ukuthi sibavotele bathi bazasenzela. Saka nxa sebesefuna ukusenzela bathi sithini, sebethi thina sizicontrolele yini amaprize lawa, yinto ehluphayo ngoba uhulumende kumele abantu. So uhulumende kunomunye umuntu kathese ongananyakhala ngena emsenzini ngikhala kuyimali kwami okulutshwana uyi-200 engikuholayo. Kodwa ongasebenziyo udlani ulokhu emelele ukuthi amelele othuma kuzalunga sibaphi isikhathi kuzalunga thina. Kodwa nxa bebuya besithi sivotelani bathi sivotelani siliyenzele ukuthi lokuthi. So thina nxa sibavotela othuma sibavotela sithembile ukuthi bazasikhangela bazasenzela kathi sebesilahlile. Yoba wona bathi sishiswa votela sine silahlile totally because xa sebesithi asikwanisi lokhu nalokhu akuyenzi ukuthi uhulumende akhulume umlomo ukuthi kakwanisi. Kayenze ngoba simvotele uhulumende, kayenze kayehlise amaprize.
Hayi, kuyezwakala isikhathi yiso esesidliwe ngumangoye sesizafika emaphethelweni ohlelo. Sibongile kakhulu mlaleli.
Hayi, nami ngiyabonga ukuthi nje ngingena isikhathi sesiphelile. Ngiyabonga ngade ngifuna ukukhuluma la uThuma.
Hayi, amalanga amaningi siza kudinga ukukhuluma la.
Hayi, siyabonga.
Thank you so much. Rikaende kumhanya kuna vamuchekeza nguva zvadzamhanya wokudai. Vamuchekeza tanzwa vaThuma vachitaura nyaya yemashops eGMB. Muri kuona ari kubatsirawo zvakadi kune vatengi.
Mashops eGMB ari kubatsira kune vatengi. Zvinhu zvakanaka izvozvo, but tinotarisira kuti zvo tisararama namashopu eGMB chete. Tona business community yose ive nefair competition, vabate vatengi vavo savatengi vamazuva ose, vavanoda kana zvinhu zvakaipa, vavanoda kana zvinhu zvakanaka. GMB ivuyewo ichikomplimenta zvinenge zvichiitwa namamwe mashops aripo.
Thank you so much. VaThuma, mashoko enyu ekupedzisira.
Mashoko anopedzisira ndekuti let us disengage pa gear politics. Timboengenja gear redevelopment. Iroro chete ndo gear richaita kuti Zimbabwe isimukire futi economic yedu imuke ishande nezvemene. Tikaramba tiri mupolitics umu, apana chati no one. The end result, you are all going to be poorer.
Thank you. Thank you so much, Chris. I think we've come to the end of the
of
today's stress. You always remind listeners there's no extra time.
Oh, yeah. It's done, it's done. Until we meet next time, this is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
Neni, Jonga Kandemiri, Murara Zvakanaka Vateereri.